Danho ratorwa nehurumende rekurwisana nenhau yezvinodhaka idanho rakanaka, asi dambudziko nderekuti tinenge tatinonokei senyika, sezvo dambudziko iri rakomba uye rapararira nyika yose, uye pari zvinezvi rava kubata mazero akasiyana siyana, zvese zvichisanganisira vakomana, vasikana nevanhu vakuru.
Munoona vachibudirira here neurongwa hwavari kuita ihwohwo, kuita maroadblock nekusecha vanhu? Tichiona kuti iri dambudziko rinonzi ratandira mumapoka nenzvimbo dzakawanda munyika yose.
Pari zvino ndingati zvinotinetsei kuti titi tingarikunde dambudziko iri, nekuda kwekuti vanhu vatiri kunangana navo handivo vatingati vari kukonzeresa kuti tive nedambudziko irori rezvinodhaka. Vamutukudzi vakamboimba chimbo chekuti ongorora chaita kuti musoro uteme, nekuda kwekuti senyika tinofanira kunge tichitageta madrug lords nevacho masuppliers, nekutageta zvekare kuti iwo madrugs aya ari kumbopinda sei munyika, wopedzesera kunotorwa nevana vechikoro, wopedzesera wonotorwa nevakomana nevasikana, iye zvino wobata vanhu vakasiyana siyana vanhu vese. Saka tingadai tichitarisa source naiwo kunyanyanyanya atingatiwo madrug lords.
Veruzhinji sei vasiri kutorawo matanho ekunge vachinyevera kana kuruma nzeve mapurisa pamusoro pevanotengesa zvinodhaka.
Chinonetsa ndechekuti chero nharaunda yatinogara madrug lords aya anozivikanwa. Saka chishuwo chedu ndechekuti dai paiswa maprogramu anonangana neivawo madrug lords, nokuda kwekuti vanhu vari kusungwa ava havana kana nebasa rese ava. Vanhu vaivai vanezenge vaakutongotengawo madrugs, vamwe vanoshandisa madrugs nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanofungidzira kuti madrugs anokwanisa kumbopedza nhamo dzavo, vamwewo ndo vagarawo vari kuda kutongotorawo madrugs nekuda kwekuti vatopinda mazviri. Saka kuzvikunda pari zvinoizvi kunokwanisa kuti netsei, nekuda kwekuti vanhu vatiri kutageta handivo vari kukonzeresa kuti pave nedambudziko iri.